chimwe chisungo chabudapa musangano wanhasi ndechekuti nyika dzemusadi dzinofanira kushanda pamwe chete pazvirongwa zvekutenga nekubaya nhomba yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Vatungamiriri ava vaitawo chisungo chekuti paunganidzwe mari yakawanda iyo inofanira kuiswa muzvirongwa zvekuwanisa vanhu mvura, zvimbuzi neutsanana nguva dzese. Vachitaura pamusangano wanhasi uyu, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati Zimbabwe yatove neurongwa hwekupedza korera hunosanganisira kuwanisa vanhu mvura yakachena.
This roadmap includes a detailed plan to revamp water and recirculation systems.
Urongwa uhu hunosanganisira kuvandudza mabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena pamwe nekuona kuti vane utsanana nguva dzose.
Vaenderera mberi vachiti Zimbabwe yakatoumba komiti yedare makurukota iri kushanda nemasangano akasiyana-siyana mukurwisa korera, uye vatiwo zvakakosha kuti nyika dzizvigadzirire mishonga yadzo.
The need to locally produce cholera and other vaccines remains.
Tinofanira kugadzira mishonga nenhomba yekorera kuti tive neutano hwakanaka.
Asi vagari mumaguta akawanda munyika umo mapararira chirwere ichi havasi kufara vachiti hurumende haisi kupa makanzuru mari inokwana kuti awanise vanhu mvura yakachena nekutakura marara nguva dzese kuti vanhu vasabatwe nekorera. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari muHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekorera rinopera kana hurumende ikaita zvinodiwa.
Haisi kuita zvinhu zvinopedza dambudziko rekugadzirisa nyaya dzemvura kana dzemasuweji.
Vaimbo vegurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzi waDr Henry Matsorera vaudza Studio 7 kuti hongu zvabuda mumusangano weSADC zvakanaka, asi zvinoshanda chete kana nyika imwe neimwe ikaita zvinodiwa, uye vati Zimbabwe iri kutadza kuita zvinodiwa kudzivirira kupararira kwekorera.
Zimbabwe inofanira kusevenza zvinoda kuitwa zvinozivikanwa. Tofanira kupa vanhu mvura yakachena. Tofanira masiti zvedu ese mawota pressure haasi kukwana kusapudaya mvura kuvanhu. Ndopane dambudziko rokutanga zvokuti tine maoti sectoral task force hazina nebasa rese because chiri kudiwa apa chinozivika.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vachimirira hwange central munational assembly vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti zvisungo zvaitwa nevatungamiriri veSADC zvakanaka chose, uye separamende vachiita zvese zvavanokwanisa kuti hurumende itevedze zvisungo izvi.
Uye isusu senhengo dzeparamende basa renhoti tione kuti kana kwakusvika pachinhanho chekuti vava kuimplementa toita wachidoko tiona kuti vanogona kutevedzera zvavo vachienda vanati vachazvitadzi vamwe kutsvataka vabatsira vataurayo nekorera.
Korera chirwere chinokonzerwa netsvina, uye bazi rezveutano munyika pamwe nemasangano akaita seWorld Health Organization vari kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nekumwa mvura yakachena pamwe nekusaungana-ungana, izvo zvinonzi zvinokonzera kupararira kwechirwere ichi zvakanyanya. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vageze maoko pamwe nemichero vasati vadya, uyewo kuti vaitewo bandiko ravo mukuona kuti vadzivirira chirwere ichi. Musangano wanhasi wadomawo mutungamiriri weza Zambia vaakainde ichilema sakorera champion kuti vatungamirire mabasa ekurwisa korera musade. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akaita seAfrica Center for Disease Control and Prevention, Africa CDC, World Health Organization, United Nations Children's Fund neWorld Food Program. Vanhu zvuru zana nemakumi masere nezvisere 188,000 vakabatwa nekorera, vanodarika zviuru zvitatu 3,000 vakaurawa nayo munyika sere dzemusadic kubvira munandira gore rapfuura. Nyika idzi dzinosanganisa nhanhatu dzine chirwere ichi pari zvino dzinoti Republic of Congo, Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia neZimbabwe. MuZimbabwe kusvika nezuro vanhu zviuru makumi maviri nezana nevashanu 22,105 vainge vabatwa nedenda, uye zana nemakumi maviri nemumwe 429 vanofungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi kubvira pachakatanga gore rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.